Vechidiki hava vanoti vamunangagwa avo vakadomwa kuva gurukota vachiri wechidiki muna 1980 havana kuyeuka vechidiki zvine mutsindo rwendo runo apo vakasarudza makurukota avo nevatevedzeri vavo. Vechidiki hava vanoti kushomeka kwevechidiki pamakurukota ehurumende kunoratidza kuti hurumende yavamunangagwa haina zvishuwo zvevechidiki pamoyo asi inazvo mukutaura chete. Mumwe wevanofunga kudaro ndivatakudzwa Ngadziore wechidiki ari mubato reCitizens Coalition for Change uye ari nhengo yeNational Assembly.
Isu tinoti kuve nevechidiki vashoma zvinoratidza kuti tiri kufamba tichidzokera kumashure. Kuti tinge tichibatana nedzimwe nyika, hunge tiine mafungiro, tinge tine tarisiro yekuti vechidiki vanopihwawo mukana sekutungamirira, nekuti vechidiki vanogona kutungamirira. Munozviziva pakapinda vana vachamisa muhurumende vachichinja upenyu hwevanhu, saka ngazvichinjwe izvozvo.
Mumwe vechidiki mubato reMDC vaAlbert Chidakwa vanoti vakakatyamadzwa nekusanyara kwavamunangagwa mukusarudza makurukota ehurumende yavakadoma.
Takangoona vamunangagwa vachidomana paukama hwavo nemhuri dzavo, vana vavo nemazizawira avo. Saka vechidiki havana hatingati pane chavakabhenefita nechavakabata mukati mekudoma kwemakurukota iwayo. Ende vezanupf vacho tikuona chivhenhu vechidiki vacho hapana runyanya kufara naizvozvo, nekuti tangoona vamunangagwa varikungotenderedza makurukota makambenge ari mukabhineti yavo makore gumi oro makumi nemashanu apfuura.
Asi vechidiki ari muzanupf uyewo ari mukuru wezvekubudiswa kwemashoko mubato iri vafarai Marapira vanoti vamunangagwa vakasarudza makurukota anomwisa mvura.
Isu sebato zanupf tiri kufara zvisingabviri nekabhineti yakasarwa navamunangagwa, nekuti kabhineti iyi inosanganisa vadoko navakuru, kusanganisa energy neexperience. Izvi ndizvo zvunhu zvinoti zvikasanganiswa nyika inoenda mberi.
Asi mutauriri wesangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union vaLenon Mazuru vanoti mikana yakawana vamunangagwa vachangobva kuhondo vari vadiki ngaiwaniswewo vechidiki vanhasi.
Zvinokatyamadza chaizvo, nekutyisa tikatarisa kuti ivo vamunangagwa nevamwe vakaita sana Mai Mujuru panguva yavo vakapinda muhurumende vari vanhu vadiki chaizvo. Asi nanhasi tiri kuona kuti hurumende yaiisa yagadzwa pari zvino, kabhineti iripo haina kana umwe zvake tingadinongedzera uro vakati wandei vechidiki, mangoiswa chemberi neharawa.
Asi anorwira kodzero dzevechidiki uye akambotungamirawo rimwe remasangano anomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe Congress of Students Union vakudzai nyoka vanoti vamunangagwa vakagona.
I feel it will be unfair tikati mayouth mashoma akapinda mucabinet, considering kuti most of my deputy ministers mayouth. So if anything, I feel kuti His Excellency actually did a sterling job.
Wechidiki anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa kusangano reHill Zimbabwe vatapiwa naShechiriga vanoti hurumende iri kuwanza simba kumuromo sepinjisi sezvo isingamiri kutaura kuti inoda kusimudzira vechidiki asi zviito zvayo zvichitovatsimbirira.
Pamakurukota akazara kana kuti macabinet ministers aripo pari zvino, hapana kana mumwe chete zvake ari pasi pemakore 35, kunyange zvazvo pane vamwe vari kunzi vanotaridzika sevechidiki asi vakapfuura zvavo zero vakanyorwa mubumbiro remutemo re35. Izvi zvakatosiyana nemuna 1980 apo vamwe vevari muhurumende nhasi vakapinda vari vechidiki vakazokanganwa havo kusiyira vechidiki vaiva mumasure mavo kusvikira nhasi, zvichireva kuti tiri kuramba tichidzokera kumasure maringe nekusimudzirwa kwevechidiki munyaya dzebudiriro uye matongerwo enyika.
Vamunangagwa avo vanova vega vari muhurumende kubva pavanhu vaive muhurumende yakaumbwa naMushakabvu vaRobert Mugabe muna 1980 vakadoma makurukota echidiki nevatevedzeri vemakurukota mashanu chete mwedzi uno. Vechidiki ava vashoma pane gumi nemumwe chete vakadomwa navamugabe muna 1980 avo vanosanganisira amai Joyce Mujuru, vamunangagwa Mbune, vasimba Makoni, vaSidney Sekeramai, vadzingai Mutumbuka, vaMoven Mahachi, vaGodfrey Chidyausiku nevamwe vaive vechidiki panguva iyoyo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.